This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 19 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokundikana kuenda kuGhana sezvanga zvakatarisirwa. Varayiridzi veRural Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira kwaMurehwa vosungwa nekuendeswa kuDare. Muri yemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara ivendesa tsamba yenyunyuto kuUNICEF, iyo yakashora muri iyi ichiti inoshandisa vana vadiki mukuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havana kuenda kuGhana sezvanga zvakatarisirwa. Kusaenda kwava Mugabe uku kuri kuuya kunyange hazvo Ghana yanga yatoisa mifananidzo muguta rose reAccra ichiti vaMugabe vari kushanya. Izvi zvinonzi zvapa kuti vamwe vafungidzire kuti vaMugabe havasi kunzwa zvakanaka. Asi munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima vaudza Studio 7 kuti vaMugabe havana kuenda kuGhana nenyaya yekuti vane dzimwe nzendo dzavari kufanira kuenda. Vati vaMugabe vari kutarisirwa kuenda kumusangano weTokyo 6th International Conference on Africa Development kana kuti TICAD uri kuitirwa kuNairobi kuKenya. Musangano uyu uri kuitwa kubva musi wa 27 kusvika 28 mwedzi uno. Vabima vatiwo vaMugabe vane dzimwe nzendo kuSwaziland kumusangano weSADC Summit uye musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muna Gunyana. VaMugabe vanga vachitariswa kusvika muGhana nemusi wechitatu nenguva dza 4 pm kana kuti nguva dza 4 masikati murwendo rwemazuva mana. Mutungamiri weGhana vaJohn Mahama vanga vachitariswa kupa vaMugabe chiremera cheMillennium Lifetime Achievement Award nebasa ravakabata muhondo yechimurenga muZimbabwe. Asi vabima vanoti vanhu vekuGhana vave kuzouya kuZimbabwe kuzopa vaMugabe mubayiro uyu. Kunyange hazvo vaMugabe vasina kuenda, mabiko anga akarongwa anonzi ari kuenderera mberi. Vamwe vari kupiwa mibayiro vanosanganisira Dr. Kwabene Dafo, Dr. Joseph Siao Angpiong, Emmanuel Adebayo nevamwe. Mapepa nawo emuGhana anoti haasi kuziva kuti sei vaMugabe vasina kuendako achiti hapana chikonzero chapiwa. Asi vamwe veCity News kuGhana vanoti vasina kuda kudongwa nemazita kumuzinda weZimbabwe kunyika iyi. Vati vaMugabe vakundikana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Asi svondo rapera, bepa nawo reZimbabwe Independent rakati vana chiremba vaMugabe vakauya kubva kuSingapore sezvo vainge vasinganzwe zvakanaka. Vemapepa nhau nenepfenyuro dzose dzehurumende muZimbabwe havana kutaura nezvekukundikana kwavaMugabe kuenda kuGhana. Vanhu vanorarama neutachiwana weHIV Manicaland vangangosvika zana nasi varatidzira vachinyunyuta nekuda kwemari dzemitero yakwidzwa dzavanonzi vabvise muzvipatara zvekanzuru. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vange vachiratidzira ava vange vaine zvinyorwa zvine zvichemo zvavo zvekuti mari isawedzerwe sezvo kuri kuvakanda mukanwa mamupere. Vanoti pari zvino vari kutadza kutowana mari yechikafu chinosungirwa kuti vadye navana chiremba. Vakaspa Pound, mumwe wevanorarama neutachiwana vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Trust kana kuti FASO, avo vanoti zvaitwa nekanzuru kutyora kodzero dzavo mukuwana batsiro pautano.
Tiri kushungurudzwa nekuti hatisi kukwanisa kutorwa maviral load patinonga takuadira. Vano vari kune nzvimbo dzinokwanisa kutorwa ma-CD4 cell count havasiri kutorwa pari zvino zvakare. Mauser fee mune dzimwe nzvimbo like Mutare City akakwira.
Amai Grace Katio vanoti havazi kuzokwanisa kubhadhara mari dzave kudiwa nekanzuru idzi. VaParson Sazunza, mukuru wesangano reAIDS and Rights Alliance for Southern Africa, avo vanoti kuita uku kunopa kuti veruzhinji vanorarama neutachiwana vashaye nekuda kwekutadza kuwana batsiro kuzvipatara.
Vanhu vahavasi pamabasa, vanhu vari kutambudzika, zvichaafekta izvo implementation yemamillennium development goals.
Meya weguta reMutare vatatenda naMarare vaudza Studio 7 kuti vakangowedzera mari nemadhora maviri chete kuti vape vana mukoti vavo avo vari kusiya basa mukanzuru nekuda kwekuti vanopiwa mari shoma.
Sekanzuru dzakagara pasi tikaona kuti tiri kusangana nematambudziko ekuti manesi edu nguva zhinji vanga vasiri pabasa nenyaya dzekuti hatisi kukwanisa kuvabhadhara mari. Saa sekanzuro takaita review machages emakliniki. Makliniki consultation fee yange iri $3 asi tikawedzera kuti iende pa-$5. Vava $3 kuenda pa-$5.
Vange vachiratidzira ava vazopiwa mvumo nedare mushure mekunge mapurisa ambuda kuvarambidza. Ndakamirira Studio 7 maMutare. Ndini Loida Moyo.
Mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ vaobeti masaraure vamiswa pamberi pedare raMagistrate kwaMurehwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weposa kubudikidza nekuunganidza vanhu zvisiri pamutemo. VaMasaraure vakasungwa kwaMurehwa neZuro pamwe chete nevamwe vatungamiri vesangano ravo vanoti munyori mukuru vaRobson Chere, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaBlessing Makunike, vanoona nezvezvirongwa vaPride Mukono, mutauriri wesangano iri vaRobson Ruhanya pamwe nenhengo yebhodhi muzvare Linette Mudehwe. Asi vamwe vashanu ava vaburiswa muusungwa vasati vamiswa pamberi pedare nhasi, mapurisa achinzi ati achavatevera kuburikidza nemasamanisi kana achinge apedza kuferefeta. Tabata Gweta riri kumirira vaMasaraure vaGift Mutisi veZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tinzwe zvizhinji.
I am representing the leadership of the Rural Teachers Association. In respect of the six, them all, they were facing a charge of public nuisance. When we went to court, the prosecution did not prosecute. It just withdrew, not the charges. It just said...
Tine urombo tichakupai urukuru yataita navamutisi muchinguva chipfupi chinotevera. Zvichakadaro, mutongo wedare reMagistrate muHarare vari mutongi vanomupeiwa nhasi vatara mutongo wekuti hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende uye vamunyaradzi kereke vabatsira nekubhadhara mari yemagweta akachuchisa oga mhosva yekubata chibharo kwakaita vakereke. Magweta aimirira mwana akabatwa chibharo navakereke akazochuchisa oga mushure mekunge vaive muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana varamba kuchuchisa nyaya iyi vachiti hapana humbowo. Asi vakawanda vanoti pakaitwa zvehuori. Vakereke vaimirira Bikita West mudare reparamende uye vari nhengo yezano PF uye vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavhulas Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta remwana akabatwa chibharo navakereke vachauswarara.
Reratiko, vanhu vachabhadhara makosi aya ndi akabatwa nemhosva munyaradzi kereke naprosecutor general, kureva kuti inenge yato ofisi ya prosecutor general inenge ichibhadhara makosi aya, vese vari 2 but vanenge vachibhadhara 50% 50%. Pamari ichaonekwa kana takalculator macost acho kuti inobuditsa mari.
Imi muri kuda mari yakawanda sei parizvino?
Kutaura chokwadi hatisati tane manamba. Tinongori nekufungidzira asi zvinoenda nekuzoti inozo edwa kana yaku calculatewa zviya izvi inosvika mari. Chinoshandiswa pakukakuleta mari idzodzo dzema hours kana kuti time yatakapedza tichiita nyaya iyoyo. And zvinoenderana nekuti tinenge chibvumidzwa kuchaja yatinoti rate per hour kana kuti per unit yatinoshandisa kukoti. Soka yozo edwa zvino yochiburitsa kuti panobuda mari yakawanda sei.
Munofunga kuti pane achapikisa here mutongo uyu kana kuti zvatosvika kwamvura yacheka makumbo?
Tarisiro yedu ndeyekuti hapasina achapikisa. Zvisinei hatizivi zvavanofunga kana vaona zvisingavaitire zvakanaka.
Gweta remwana akabatwa chibharo navakereke vachaozwarara vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tokupai hurukuro yataita negweta riri kumirira mutungamiri weRTUZ vaGift Mutise.
Tashangana nepamudziko rekuti tazotorwa nevakomana Central Intelligence Organization vanga vachida kuziva kuti tirikunyatsomboita nezvei, saka ndokwatazoshera isusu leadership nevamwe enhenyeni vatanga tichifamba navo tichiratidza
Paita ukandirana makobvu nematete pakati pegurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira nemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti nezvebhiri rekusora recomputer crime and cyber bill. Mamwe magweta anorwira kodzero anoti bhiri iri rinotyora kodzero dzevanhu. Akavanda munyika vanotiwo vakagadzirira kuenda kumatare kunopikisa bhiri rekusora riri kuda kuparurwa nehurumende. Vabiti vanovagweta vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vatogadzirira kuenda kumatare vachipikisa bhiri iri.
Uyu mutemo uyu mutemo watakangomirira kuti vakangodenha chete tichava zvambura neshamu kumatare uku. Ini pandiri zvino ndatotanga kutoita research yemutemo uyu. Chiripa apa ndechekuti nenyaya yekuti taane materrorist organization akafana neAl Qaeda, akafana neISIS, akafana neBoko Haram, akafanana neAl Shabab. Maorganizations aya anoshandisa internet or social media yakunzi cyber terrorism. Vanocommunicate vachirecruita through platform kunyanyanya Facebook, Twitter nemama platform akafanana na Viber ana Instagram and so forth. Saka kunyika dzakafana neNigeria, dzakafana neKenya, dzakafana neSudan, dzakafana neSyria, dzakafana neTurkey, dzakafana neFrance, dzakafana neBelgium, dzakafana neUnited States of America, dzakafana neEngland inyaya yanetsa. But muZimbabwe hatina bahutororo, hatina kana pistoro zvaya yakambobombwa nematerrorist, hatina Boko Haram kunoko, hatina Al Shabab kunoko, hatina ISIS kunoko. Chinhu chete chatinacho tine tororo yehurumende.
Asika hurumende iri kuti haingamirire kuti itange yarwiswa yozodzika mutemo.
Mitemo iri kuiswa nedzimwe nyika, mitemo inoprotekta marights emacitizen against abuse yesocial media inokwanisa kuitwa necitizen against citizen. Asi ukatarisa bill rinoda kuiswa nasupamandi wanzira, ibill rino ngoti ukangofungirwa badzi vakutokusecha, vakutotora foni yavo. In other words, ibhura extender riri kutora makodzero evanhu rinojustifywa chete kana tiine terrorism.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vari zvegweta vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi vamandi wanzira vanoti zviri kuitwa navabiti hazvina nematuro ose.
Nyaya computer crime and cyber bill, crime bill inyaya iri padano rekubvunzurudza vanhu kuti vanoda zvipi kuti zviiswe ikoko. Saka kana kuine gweta rakugadzirira kuendesa consultative process kukoti, ndofunga kuti pangoda kuti vanoonekwana naChiremba.
Honorable Mandwanzira, vari kutiwo ivo iro bhiriri rakatorwa kubva kuLesotho icho kwadi here?
Izvozvo manyepo kusaziva. Inyaya iripo ndoyokuti SADC yakagara pasi ikati inoda kuita harmonize mitemo yakatarisana nekushandiswa kweinternet, cyber nezvinhu zvakadaro daro. Saka yakaunza veInternational Telecommunications Union kuti vadzidzise SADC yakabatana kuti mitemo yemusadic inge yakafanana. Saka kurasika kana kusaziva kana kuite magweta anofunga kuti zvinhu zviri kuitwa neSADC yese kukopana.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa Mandwanzira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, iye zvino tokupai hurukuru yataita navagift mutisi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira mutungamiriri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vamiswa pamberi pedare kwamurehwa nhasi.
Ichokwadi, utungamiri wanga wasungwa vari vatanhatu vanga wasungirwa mhosva yekuita inonzi public nuisance. Public nuisance kunongonzi kunyangadza paruzhinji. Saka iyoyo taenda kukoti. Saka tasvika kukoti vaona ivo kuti mapepa avo hasati anyatsokukwana. Saka vati vachazodedza vasungwa nemasummons. Yechipiri yanga yakatarisana nemutungamiriri anonzi Obert Masaraure. Ari kunzi semutungamiriri aifanira kunge akapa notice, kukumbira notice kuvakuru venzvimbo vanova mapurisa kuti tiri kudawo kuita gathering kana march mudunhu ravo. Saka iyoyo yapinda mudare. Yapinda mudare apiwa bail $50. Saka izvezvi kutaura kuno vabuda.
Asi vari kutambira here ivo vaMasaraure mhosva yavari kupomerwa?
Mhosva vari kuiramba.
Saka vari kuti chikonzero chavo ndechei chekuti vasazivisa mapurisa kuti vaakupinda munzvimbo yavo?
Ndikapinda ikoko ndinenge ndava kumhanyirira dare nekuti inyaya yatove pamberi pematare.
Asi tichitarisawo mamiriro akaita nyaya iyoyi, imiwo segweta ravo munofunga here kuti vane mutemo wavo wakatyora?
Ini nemainstructions andakapiwa ndiri kuona vasina mutemo wavo wakatyora.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare ivo vaMasaraure?
Nyaya yavo iri kunopinda mudare ichinotongwa musi wa2 September. Gunyana, tu gunyana, gore rino. Asi tapa chiziviso, notice, yekuti musi iwoyo, tinenge tichida kuchallenge mhosva yacho, charge, nekuti tiri kuona tingakodzeri.
Pane dzimwe mhiko here kana zviga zvavatemerwa kuti vange vachiita?
VaMasaraure ndivo vapinda mukoti ndivo vapiwa zviga izvozvo. Vanzi vagare pamba pavo kuchikoro kwavanogara, Chemanza High School. Vakanzi vasainterfere nemawitnesses or mainvestigations. Vakanzi vanonozvipira kumapurisa chishanu chega chega nguva dzinobvira 6 mangwanani kusvika 8 manheru.
Avanga vari vagift mutisi vanovegweta ravaObert Masaraure vari parunare vari kwamurehwa kumashonaland east neStudio 7. Nhasi mhuri yekwaDzamara ichitungamirwa naDr. Patterson Dzamara yaenda kumahofisi eUNICEF uko kwavanosiya tsamba yenyunyuto pamusoro pemashoko anonzi akaburitswa nesangano iri ekushoropodza kupinda kwakaita vana vavaitai Dzamara mukuratidzira. Ngatinzwei Dr. Dzamara vachitsanangura.
Isu semhuri yekwaDzamara neshamwari dzedu nevamwewo vaishanda vanoshanda naItai tawana mukana wekunge tichienda kuUNICEF muzuva ranhasi tichinosiyawo tsamba yedu yekunyunyuta pamusoro pegwaro ravakaburitsa sondo rapfuura vachimhura chiitiko chakaitika apo taicherechedza mwedzi 17 mushure mekunge Itai Dzamara ambunyikidzwa. Pachiitiko ichi takaenda tine vana, vana vaItai nevana vehama dzedu, tikavawo nemukana wekutenga maruva nemakeke tichipawo mapurisa ndaya kuti zondo iroro yaiva birthday right time.
Dr. Patson Dzamara vachitsanangura vari muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vazotenda kekutanga kuti kolera iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru gumi muHaiti yakaparadzirwawo nemauto aichengetedza runyararo munyika iyi pasi pesangano ravo. Izvo zvinotevera kuburitswa kweongororo iri kushora United Nations nekutadza kumisa kupararira kwechirwere ichi muna 2010. Haiti inoti iri kuda kuti United Nations iripe. Vari kumirira bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica, amai Hillary Clinton, uye vavari kukwikwidzana navo vachimirira bato remaRepublicans vaDonald Trump vari kutsvaga rutsigiro kubva kumapurisa. Zvinotevera kuvepo kweropa rakaipa pakati pemapurisa nevanhu vatema zvichitevera kupfurwa kwevatema nemapurisa zviri kupa kuti vagare vachiratidzira. Amai Clinton neZuro vakasangana nevakuru vemapurisa munyika yose kuNew York, uko vaTrump vakasangana nemamwe mapurisa kuNorth Carolina. Bato remaRepublicans muAmerica riri kushora zvikuru hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama nekutenda kuti yakapa Iran mari inosvika mamiriyoni mazana mana kuti iburitse zvizvarwa zveAmerica zvainge zviri mujeri muTehran. Mutauriri wedare reHouse of Assembly muAmerica vaPaul Ryan vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vaObama havana kutaura chokwadi apo vakaramba kuti mari yakapiwa Iran yainge ine chekuita nekusunungurwa kwevasungwa. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira maRepublicans vaDonald Trump vari kushora zvikuru vaObama vachiti munhu asingatauri chokwadi. Asi hurumende yavaObama inoti mari iyi yaifanira kungodzoserwa kuIran sezvo yainge iri mari yeIran yakabatwa neAmerica panguva yainge yakatemerwa zvirango. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS. Mushure memusangano wakaitwa mazuva mashoma apfuura kumuzinda wemauto kana kuti kuDepartment of Defense kuVirginia nedare rekudzivirwa kwenyika kana kuti National Security Council, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakati vakuru veIslamic State vari muSyria vachakundwa zvine mutsindo muhondo neAmerica nenyika dziri kuitsigira. VaObama vakati mauto yeAmerica neveCounter ISIL Coalition vari kukunda ISIS muIraq nemuSyria. America nenyika dziri kudyidzana nayo dzakatangawo chirongwa chekutora guta reMosul kubva kuISIS muIraq. MuSyria vaObama vanoti vari kupinda zvishoma nezvishoma muguta reRaqqa umo ISIS yanga yadzika midzi. VaObama vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekurwisawo ISIS nemuchadenga. Vanoti vatyairi vendege dzehondo vari kuedzawo nepavanogona napo kusabhomba vanhuwo zvavo. Vati kuita izvi kuburitsawo musiyano wavo neISIS iyo iri kushandisa vanhu kuti izvidzivirire. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica muhondo yayo nechikwata chinopfurikidza mwero chaISIS muSyria neIraq.
Tinokutambirai vatereri pachirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura newe chidiki, inindini Chioni Sojani, nasmu chirongwa chedu, tina midfielder, we mighty warriors, Rejoice Kambubute. Wakadi yako Rejoice?
Niko, magadi.
Dimi makaenda ku Brazil makadzoka. Kwa mkurise?
Chakaenda ku Brazil, kwa mkurise chako, chaka, wane zizakawani, kita chicha zizakawani.
Saka tuuze kuti chicha makadzidza.
Chicha zizakawani ya kuti, ipuka wanekaye kwa urumu.
Chicha munofunga kuti zvinofana kuchinja mu Mighty Warriors kuti mangwana renyu mugone kuwina.
Like, it's unfortunate to me, it was my last game. I'm getting married. I don't think it's after the wedding. It's a concert with Tamba or it's a concert who wanna get a better preparation. Some Tamba only my country. Mammy, I can just say Europe, no more countries, the Malam, and I see my African countries.
Takanzo, Guti Magapua, my $5. It's your quadir.
I'm going to go to the next one.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe ichiri nemukana wekuwana menduru kubva kuma 2016 Olympic Games kuBrazil. Kunyange wakawanda wayo kuti zvegore rino zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Kuchiri nevamhanyi venzendo refu, uri maijuwawo Cuthbert Nyasango na Patson Lovu. Avo vari kupinda munzira ye 42 km marathon nesvondo mangwanani. Makundano emarathon ndiwo anovhara mabiko emaOlympic Games zvekuti vatatu ava vanofanira kushura mare kana kuti vanongobatana neavo vakadzoka kumusha kare mushure mekutatarika. Mugore ra 2012 Joao akapedza ari pachinhano chechinomwe icho chaingove zvinhano zvina chete kubva pamenduru. Joao anoti akagadzirira zvakakwana asi kana pane chingangomukanganisa kunyanyopisa kwemurio de janeiro
changoshinga uko kuita ukopa nematemperatures.
Nyasango akapedza ari ipa chinhano chechipfumbamwe kumakwikwi ekulondon zvekuti anofanira kungowedzera mwando zvishoma pamwe vemuzimbabwe vangangofara. Tuenda munyaya dzenhabvu. Vanotungamira nhabvu vayambira vachakonzera mirizhonga mumitambo yekupera kwesvondo rino neichatevera kuti vachasungwa nekumiswa pamberi pematare edzimhosva pamwe nekukandwa kujere. Munyori mukuru wePremier Soccer League vaKenneth Nebele vanoti vazivisa zvikwata zvese kuti zvive nemapurisa akakwana kuitira avo vanouya kwete kuzoona nhabvu asi kuzokonzera mhirizhonga kumitambo. Yambiro iyi yauya mushure memhirizhonga yakaitika svondo rapera pamutambo waive pakati peHighlanders neChicken Inn. Vachibva munyaya dzakadai, Highlander yacho ine mutambo wakaoma mangwana neZPC Kariba kuNyamunga Stadium. Chikwata chiri kutungamira makundano aya FC Platinum chiri kufamba nzendo pfupi apo chiri kuenda kuGibbo Stadium kunotamba neTriangle.
Tinotenda Kariati, vateereri musakangana muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM. Tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mapurisa yekushungurudza vanhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokundikana kuenda kuGhana sezvanga zvakatarisirwa. varairidzi veRural Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira kwamurewa vanosungwa nekumiswa pamberi pedare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gander.